manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo 10/10/2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Masangano evashandi vehurumende akawanda oramba kutambira mari yemihoro ichangobva kuwedzerwa nehurumende kuvashandi vayo achiti haina kusiyana nemutero wembwa. Kwasara mazuva 15 chete kuti sarudzo dzemuAmerica dziitwe matunhu akawanda achipa mukana wekuvhota zuva resarudzo risati rasvika kana kuti early in-person voting. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vambokanganwa nhamo dzavo dzezveupfumi munyika vachipemberera kukunda kwechikwata chavo chenhabvu chemawaria mumakwikwi eAfcon 2025. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Masangano evashandi vehurumende akawanda anonzi ari kuramba kutambira mari yemihoro ichangobva kuwedzerwa nehurumende kuvashandi vayo achiti haina kusiyana nemutero wembwa. Hurumende inonzi yakawedzera vashandi vayo mihoro nemari inoita madhora $40 ekuAmerica kana kuti US$40, asi mari iyi ichibhadharwa iri mari yemazigi pachishandiswa mutengo wedhora rekuAmerica unenge uri kumabhanga zuva iroro. Hurumende yakavimbisawo kuti ichapa vashandi vayo mari dzemabhonasi gore rino dzichibhadharwa mukati memwedzi miviri muna mbudzi nazvita. Asi zvose izvi zvinonzi nevashandi hazvina zvazvinovabatsira kana pachitariswa kushaya simba kuri kuramba kuchiita zigi kana ichienzaniswa nedhora rekuAmerica zvikuru pamusika mutema. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Vashandi vanomirirwa nesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions munhaurirano dzemihoro dzinoitwa neNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC. Mutungamiri wesangano iri Amai Cecilia Alexander vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti nhaurirano dzichiri kuenderera mberi kunyange hazvo hurumende yawedzera vashandi mari yemihoro. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata munyori mukuru werimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA vaGoodwill Taderera kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Isu semusangano weZimbabwe Teachers Association hatitombotambiri nekuti mari yatakapiwa ishoma. Unoziva, dai mari iyoyo dzimwe nguva vakatombotipa iri $40, dzinobhadharwa dziri $40. Taiti pamwe kuda regaiti ngonzwa tsitsi titi pamwe zvavari kuti vakaomerwa pane kakuomerwa karipo. Asi manje zvinoitika ndezvekuti isu tiri vashandi, ivo ndivo vashandirwe. Kana uchinge watsvaga mushandi wako unofanira kuona kuti unofanira kukwanisa kumupa mari.
Saka imise ZIMTA mamuchida mari kuti inge ichipiwa kuvarayiridzi.
Zvechokwadi mari yatinoda isusu i-840. Asi tangaka tichiti, kana muchinyatsotinzwisisa isusu tiri isu vashandi venyu vamunoda, kana zvaramba kuti mutipe 840 kamwepo, munofanira kupota muchitutsira zvishoma nezvishoma tinogara tichingodaro. Asi kamari kavakatipa vobva vati zvekanotambiriswa kari kuzigi kana kuti local currency mari yemuno muZimbabwe. Zvechokwadi hapana chatapiwa. Ukazvitarisa pamari iyoyo, dai pakukurukurirana vakatanga vambotipa mari inobhalansa mari yavanga vadonhedza. Nekuti patakatanga kutaurana vachiti pa $30, vakazodonhedza mari kwatinoti kuita devalue from 13.5 kuenda pa 25.3. Kureva kuti tanga tatirohwa 10 noti kudhara. Saka isusu izozo ndo zvatiri kuti hatitenderani nazvo. Pane chitsotsi chakaitika.
Saka zvizva makutarisira tichienda mberi vatadererera.
Tikutarisira kuti iyo hurumende tichienda mberi ngaiitewo zvinoita kuti isusu tiremekedze sevashandi vayo. Tisanyanye kuchibvombonyora sevashandi vayo. Zvino nezvavakaita izvi tatozviona kuti aiwa takaita zvokubiridzirana.
Munotarisira musangano ungaitwa here wekugadzirisa nyunyuto dzenyu idzi gore risati rapera?
Takatarisa kuti gore rava kuenda richipera. Takatarisa kuti tine bonus yavanoda kutipa zvakare mumwedzi miviri inoti November, December. Handione vachitipa uyezve handitarisire kuti pane meeting ichaitwa ini. Pavakatonzenga vakatohwanda nomunwe. Saka handitarisire kuti pane meeting yavachatarisira kuti vanoita munguva pfupi iri kuteera kwavari zvakatopfuura. Zvichida vachada kutotiona gore rinouya. Kunyange isusu tiri kuti ngatichikasirai kuti tisangane tikurukure zvegore rinouya. Pari zvino, aiwa hatidi kunyepa. Apa Satani wakadanha moto namamvemve. Apa Satani wakakurunga bota nomuswe.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimuta waGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Tabatawo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Hapana kuwedzerwa kwati kwaitwa, hakuna kuwedzerwa kwemari kwaitwa, nekuti mari inobhadharwa nelocal currency at bank rate. Zvazvinongoita ndezvekuti rate iri official, the market rate, inenge iri kumberisa kwebank rate. Hurumende inoramba ichiriga bank rate kuti isaburitse mari dzakawanda kubhadhara vashandi vayo. Saka nguva zhinji munhu anonzi ari kubhadharwa mari nehurumende nebank rate yaanenge apiwa inenge isingaenderane zvachose nevalue yemari yaangachifanira kuti atambire. Mukatarisa vashandi vainzi vanopiwa mupa bank rate 140 US zvichienderana nebank rate, mari iyo yakapera kudyiwa kare muna June 2024. Asi vakatambira mwedzi yose hurumende ichiramba kuti rate yachinji. Saka tikuona hurumende haina chayakaita, yakangoedza kuconfusa vanhu nekukanda manhamba nemafigures, zvinove zvinoratidza utsinye hwakanyanya kumushandirwi asiri kuda kubata mushandi wake zvakanaka.
Saka imi mari yamuri kuti ndoi inokwanira mushandi yamoda kuti munge muchitambiriswa?
Isu ramba chiti mari inokwana inofanwa kuti itambirwe nemushandi i 1260. Yatiri kuramba chiti imari inokwanisa kuti vabhadhare zvikwanisiro zvinodiwa kuti munhu ararame achibhadhara mabasics zvinotarisirwa pamunhu ari kungoenda kubasa. Tiri kuti mari ngaiuye yese ari maUS dollars nekuti currency yedu pari zvino haina kugadzikana, haina kudzikama.
Saka matanho apa muchatora ekuratidza kunyunyuta kwenyu kuva Masaraure?
Kubva patatambira mashoko enhema dzekuti mari yakawedzerwa, tanga tiri mubishi izvezvi marepresentatives edu nyika yese achiunganidza maticha vachiita misangano yakasiyana-siyana. Tiri kufara nefeedback yatiri kuwana kuti varayiridzi vari kuratidza kubatana kuti pari zvino ngatirambei tichisunga chisungo chisimbe chekuti matanho atiri kutora next anofanirwa kunge zvomene achimanikidza hurumende kuti itarise maconditions edu. Tisaite matanho anongoperera pamanyuzipepa, anoperera kumaredio. Tiite matanho anovharisa zvikoro zvose nyika yese kuti nyaya yemuhoro wedu igadziriswe.
Pane vamwe vamasarore vanoti sangano renyu rinongoshoropodza chose chabuda munhaurirano dziri kuitwa nemamwe masangano munyaya dzemihoro. Chii chiri kutadzisawo imi kuti sangano renyu ringe richipindawo munhaurirano imomo muchipawo maonero enyu nepfungwa dzenyu?
Tiri kutitadzisa kupinda munhaurirano dzenhema dzinoitwa ndedzekuti hatibhilivhe mumatakanana anoitwa kuNJNC. NJNC haisi pamutemo. Constitution yeZimbabwe inopa kodzero yecollective bargaining. Asi kuNJNC hakuitwe collective bargaining. Hakuna collective bargaining agreement inonyoreranga ikoko. Isu hatidi kutyora mutemo kuti iswera tichitambisirwa nguva nevanhu vanonyeba kuti vamirira hurumende. Vazhinji vacho vanenge vasitori namandeti vanongoti vakataurirana vongoti munyimunyi voti takumbodzokera kuvakuru. Asi izvo zvinoitwa pacollective bargaining ende isu hatidi kutambisirwa nguva yedu nekutambisira varayiridzi nguva tichiita zvenhema.
Avo vanga vari mutungamiri weAtuzi vaObert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chatiri kutarisa sarudzo dziri kuitwa muno muAmerica mwedzi unouya. Nhasi tiri kutarisa urongwa hwekuti munhu anokwanisa kunovhota panyama zuva resarudzo risati rasvika, kana kuti early in-person voting, kwasara mazuva 10 nemashano kuti sarudzo dziitwe. Matunhu makumi mana nemanomwe kana kuti 47 emuAmerica, pamwe chete neguta guru renyika iyi reWashington DC, nematunhu matatu ari pasi peAmerica anoti Guam, Puerto Rico neVirgin Islands, anopa vagari wavo mukana wekukasika kuvhota zuva resarudzo risati rasvika. Matunhu matatu chete anoti Alabama, Mississippi neNew Hampshire haana urongwa hwekuti munhu anokwanisa kuenda kunovhota zuva resarudzo risati rasvika. Sarudzo dzemuAmerica dziri kuitwa musi wa5 Mbudzi unowe mwedzi unouya. Tabata nyanzvi mukudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Eliot Masocha, takatanga nekuvabvunza kuti iko kukasika kuvhota kwakanakira chii.
Zviriko zvakakosha zvakawanda chaizvo kuti vanhu vapiwe mikana yokukwanisa kuvhota musi wacho usina kusvika. Tichitarisa isu huwandu hwavanhu vanenge vakarejista kuvhota vachizovhota, hazvikwanisiki kuti munhu wose unenge achida kunge achizovhota akwanise kuvhota musi umwe chete iwoyo wa5 November. Saka mikana yokuti vanhu vakwanise kuvhota zuva racho risati rasvika, vangava vanoita zvokunge vakanyorera mabalots avo achitumidzirwa kumba vachizoposta kana kuinda kunenge kuchivhoterwa kwacho, zvinhu zvakanakira kuti pamwe musi wacho wokuvhota musi wa5 November munhu unogona kunge afamba kune rimwe dunhu risiri raanokwanisa kuvhota, kana kuti munhu unogona kurwara, kana kuti munhu unogona kufa chaiko, kana kuti zvinogona kunge paita zvimwe zvimhingamupinyi zvakaita samaaccidendi. Zvekare zvakanakira kusevha nguva yokuswera vanhu vakamirira mumaraini okuvhota vachikona kunge vachinge vachishandira nyika vatovhota kare. Saka zvizhinji zvakanakira kuti vanhu vakwanise kupuwa mikana yekuvhota musi wacho usati wasvika, vanoda kunovhota vonde zvivhoterwavo zvavo.
Tinoona kuti mune dzimwe nyika vamwe vanochema vachiti zvinopa mukana wekuti sarudzo dzinogona kuzobiridzirwa. Hazvitarisirwo here izvi muAmerica, Professor Masocha?
MuAmerica muna mamezhas namasecurity anenge akatoiswa kubvira kare. Umbou huripo kuti hakuna chitsotsi chorudzirworwo chatinogona kuwana kune dzimwe nyika, nokuti mavhoterwa anoitwa anenge aine mishini mimwe inenge ichiitwa imomo, zvokuti haandi mapepa aya anonzi anenge akagarirwa nomunhu akamachengeta kusvika azoverengwa. Mapepa anenge aripovo, zvekare mishini inenge ichiverengavo zvekare, nokuti mavhoterwa anoitwa kuAmerica ndokuti unopuwa pin number yako yakaita seye kubhengi, woenda pachimeshini chako woisa pin number yako, ballot rovhura wobaya-baya uchivhota. Paunopedza kuvhota pane bepa rinoprindiwa rinoratidza mavhoterwa awaitwa, mushini waverenga bepa raunopiwa iroro wondoriisa bhokisi rozoverengwavo kana kwazoitwa nharo. Saka munyika yeAmerica hamuna chitsotsi ichocho, vanoshandisa teknoloji kuitira kuti vhoti imwe neimwe inge ichiverengwa pasina kubiridzira.
Kune vamwe vanoti kukasika kuvhota uku kwakaipira kuti vanhu havazogona kuchinja pfungwa zuva rekuvhota kana razosvika. Munoti
izvozvo kunge uchizoda kuchinja pfungwa wotongozochinja pfungwa pasarudzo dzinotevera, nokuti hazvisi zvinhu zvingabva zvakonesa kuti vanhu vakwanise kunge vachinovhota nguva yacho isati yasvika, nokuti munhu uchazochinja pfungwa. Izvo zvazvo munhu pachake iye, ukaona munhu aakusumuka kunovhota, pfungwa dzake idzodzo ndo dzaanenge aifanira kunge achizongomira nadzo.
Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum, chamunombopakurirwa mazuva ose naTaboka Ncube, asi nhasi muchichipiwa naIvan Zininga weStudio 7.
Ndinoku kuchingamidza iva tereri kuchirongwa chewe chidiki che Youth Forum chamunopiwa na Taboka Ngwe mashondo ose nasi muchachipiwa neni Evans Zininga ndiri mu Washington DC tine hurukuro nasi na muzvare Chenai Dunduru munyori muimbi mudetembi ari kurarama ari ku Australia pari zvino regaitinzwe zvizhinji kubva kuna Chenai
Ndinonyora zvakanyanya kuringira kunyaya dzehutano hwezepfungwa pachirungu mental health. Nekuti mukurarama kwedu kunyanya muZimbabwe, nyaya idzodzo dzinotsikirirwa. Haukwanise kunyatsozvitaura pachena zvekukunetsa kana kunzi chii. Unosangana nenhongwa dzakasiyana-siyana. So ndinonyora kuda kuparura ruzivo nezvandakadzidza zvimwe zvacho nezvazvo muchikoro. Uye ndinonyora nekuchengetedza nharaunda yedu maringe nenyaya yeclimate change. Zvakare ndinonyora nekumbundikidzwa kwevanakomana munharaunda wenyaya dzisinganyobuda pachena idzodzo. Uye nyaya dzemitauro marudzi echinyakare chedu vanhu vatema muZimbabwe. Nenyaya yechitendero chakauya nevarungu zvakare.
Zera renyu nenyaya dzamuri kubata idzi munozvitora kupi zvamunoita izvi?
Ini ndakaberekwa baba vangu vane makore makumi matanhatu. Ndireva kuti ndakazvarwa vamwe vangu vachifunga kuti baba vangu ndisekuru vangu. Ndakakura ndichikudzwa muchinyakare. Nyange zvazvo ndaidzidza hangu munharaunda yemufakosi inonzi geto. Ndaisangana nezvimwe zvakawanda wanda vanhu vemarudzi akasiyana vanogara mumufakosi uyewo neku fambira hama dzedu dziri kuchiweshe nedzimwe nzvimbo dzakadaro. Ndichibvunza ndichida kunzwisisa kuna masekuru kana mbuya mairarama sei vanhu vaiita sei nguva yana chaminuka.
Saka pari zvino zvinyorwa zvenyu zvakabuda zvinokwanisa kuverengwa, zvinokwanisa kuonekwa, zvinokwanisa kunzwikwa nevanhu ndezvipi?
Ndiri kutaura zvisina nekuti rakatanga nderipi. Pana dudu muduri inetembo dzezvizvarwa zvemuZimbabwe vanosanganira vatambi venhabvu kana Peter Ndlovu, Bambo Chunga, kana Dr. Mai Mlambo, Maichi Samba, Tinoka Tsande, Winky D, Ja Praiser, Tsidangarembwa nevamwe vakawanda wanda. Uye ndine rimwe rinonzi ndezvemeso. Tinobata nyaya yanetsa yekubata zvinodhaka zvakaita semutoriro, bronko nezvimwe zvaparadza vechidiki. Koita rimwe rinonzi Journey in Confusion. Idzi inyaya dzakaitika dziri muzvidimbu mumadzimai vamwe vakaendeswa kuvarume kurodzwa vari vana vechikoro, vana vezera kana makore maseri chaiwo. Rimwe racho rinonzi The Storm. Koita rimwe racho rinonzi Rumblings of an Old Teenager. Iri rinobata chinyakare, nguva yana chaminuka. Robata vazukuru nevazukuru zvichitarisa mafambiro akaita chitendero chakaunzwa nevarungu.
Zvariri basa. Saka vanoda kuteverera zvinyorwa zvenyu izvi, vanoda kutenga mabhuku kana muchitengesa, vanoda vanozviwana kupi?
Ndichatanga neandiri kupa pachena. Rinonzi ndezvemeso rinopiwa pachena nekuti ndoda kuti vamwe vechidiki nevamwe vari kusangana nedambudziko rekuriritira vanhu vane vashungurudzwa nenyaya yemutoriro nezvimwe zvakadaro. Ndiri kuripa pachena. Rinowanikwa panonzipa Buy Me a Coffee. Ukati Rumbi Chen, Buy Me a Coffee, panobuda bhuku rakanzi ndezvemeso. Ukangori dzvanya ipapo rinokupa rinokuudza kuti unoritenga nezero. Kana uchida hako kupa unogona kupa chero chawapa dhora rimwe chete kana mbiri kana kutora pachena. Vazhinji vari kuritora pachena. Ndokukurudzira kuti tiparadzire zivo pachena vakawanda vabatsirike. Mamwe acho dudu muduri rinowanikwa paAmazon kana chero padande mutande panongowanikwa mabhuku.
Saka pari zvino muri kugara kupi imimi?
Iko zvino ndiri munyika yeAustralia, ndiri kuwanikwa kunonzi kuMelbourne.
Ko vanoda kukutsvagai, vanoda kugovanawo nekurodzana njere nemi, kune here kwavanogona kukuwanai?
Kuriko zvakanyanya. Ndinowanikwawo padande mutande. Ndiripo ndinoshandisa zita rekuti Rumbi Chen kana pari pabhuku remeso kana pa TikTok. kana pa Instagram nepa X ndinonzi Rumbi Chen.
Aiwa vanzvadzi ndinokutendai nenguva yamatipa tokushuvirai zvakanaka vateereri. Ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare svondo rinouya tichikupai zvakare chimwe chirongwa chevechidiki cheYouth Forum. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC.
Notenda Evans, iyo zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum muchichipiwa zvakare na Evans Zininga we Studio 7.
Yesu simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, munodipa.
Nokuchingamidzai vateereri muchirongwa chesvondo rino chechitendero chatinokupai svondo rega rega. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Nasi takumbira muapostora wekereke ye His Grace Ministries, Apostle Martin Matinenga, vatigoverewo shoko muzuva ranhasi. Apostle, tinokuchingamidzai, sanganai nevateereri.
Ndoda kukukwazisai mose, vatsigiri vedu, nevateereri vedu weStudio 7. Tichipa kutenda zvakanyanya kuna ivo Mwari samasimba ose, nekuda kwenyasha dzavo. Uye nekuda kwerudo rwavo kwavakaitira munhu kuti nhasi tigomira tichinzi tiri vana vaMwari. Rudo runoshamisa runotaurwa naPauro kuna vaRoma 5 kubva paverse 6 kusvika paverse number 10 paanonyora achiti, for when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. Paulo ari kunyorera tsamba iyi kuvaRoma achiva tsanangurira kuti rudo rwaMwari rwavakaratidza kune vanhu vakanga vasingakodzeri, nekuti izwi ratiri kuona paverse 6 rinoti Christ died for the ungodly. Izwi iro rekuti ungodly pachigreek rinoreva kuti criminals. Takanga tiri vatadzi, takanga tiri vanhu vakanga vakaipa, takanga tiri vanhu vakanga vakasviba. Asi zvisinei necondition yedu iyoyo, Mwari vakaratidza rudo rwavo kubudikidza nekuti vakatipa mwanakomana wavo Ishe Jesu Kristu kuti afe sechibayiro, afe sedira mamba rakanga richiripira kutadza kana kuti zvivi zvepasi rose. Nhasi tadzoredzaniswa kuna Mwari, nhasi tava vadyi venhaka pamwe chete naIshe Jesu Kristu kubudikidza naizvozvo zvakaitwa naMwari vachitipa mwanakomana wavo pamuchinjikwa. Ari kutaurwa paverse 10 vachiti, having been reconciled, we shall be saved by his life. We are now reconciled kuna Mwari. Izvozvo ndizvo zvinhu zvinotipa chikonzero chekumuka nekuswera zuva roga roga tiine kutenda kana kurarama nemanyawi ekuti takanga tiri vakarasika, asi nhasi tava vana vaMwari, nhasi tava veumambo nekuti takadzoredzaniswa kuna Mwari zvakare. Zvava kuchingoda kutenda nekurumbidza nekugashira rudo irworwo kubudikidza nekupa kutenda kwedu kuna Ishe Jesu Kristu. KuvaKorinde Paulo achinyora zvakare anotaura kuna 2 Corinthians chapter 5 verse 19 achiti, that is that God was in Christ reconciling the world to himself. Izwi rinoti world iro rinotaura kuti many kind, ndudzi dzose dzakadzoswa kuna Mwari, hapana akasarudzwa. Zvava kungoda kuti ani nani anotenda shoko raJohn 3 verse 16 rinotaura iro kuti Mwari vakada nyika nokudaro vakaipa mwanakomana wavo kuti ani nani ananga atenda maari aregere kuva anoparara asi agowana upenyu husingaperi. Izvozvo zvikagashirwa zvinobva tatenda Mwari. Regai tinamate panguva ino. Baba, tinokutendai nerudo rwenyu rwepamuchinjikwa, nokutendai nezvamakatiitira kuburikidza naIshe Jesu Kristu. Takanga tiri varanda, asi nhasi tava veumambo, tava vadyi venhaka pamwe chete naIshe Jesu Kristu, nekuti kuburikidza nerudo rwenyu makatitenga neropa regwayana mukatiita vana venyu. Tinokudza nekurumbidza zita renyu panguva ino, nekuti tinotenda kuti kunyangwe mano-mano ewakaipa haana chaanokwanisa kuita pamusoro peupenyu hwedu, nekuti takapfekedzwa kukunda kwepamuchinjikwa kwaIshe Jesu Kristu. Ikoko kunotaurwa kuti we are now more than conquerors, we are more than victors, and we are more than overcomers. tinokutendai tinokukudzai mbiri yose yegopuwa kwamuri nekuda kwerudo nenyasha dzinoshamisa dzamakaratidza pamuchinjikwa nezita raJesu Kristu amen.
Aiwa kwanhasi togumira pano, tinokutendai zvikuru Apostle Martin Matinenga vekereke His Grace Ministries neshoko ravagovana nesu nhasi. Nemiwo vateereri, ndinokutendai kunge mange munesu muchirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Evans, tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo, vatsigiri vemutambo wenhabvu vambokanganwa nhamo dzavo dzezveupfumi munyika vachipemberera kukunda kwechikwata chavo chemawarrior mumakwikwi eAFCON 2025. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata chenhabvu munyika svondo rapera chakatora mapoints ese matanhatu akakosha apo chakarova Namibia mumitambo miviri 1-0 ne-3-1 munzira yekuenda kumakwikwi eAFCON 2025 ayo ari kuitirwa kuMorocco. Izvi zvakasiya Zimbabwe ichingoda point imwe chete chete kuti ibudirire kuenda kumafinary AFCON 2025. Pari zvino Zimbabwe ine mapoints masere kubva mumitambo mina mugungano riri kutungamirwa neCameroon iyo ine mapoints 10. Namibia yatobuda mumakundano aya mushure mekurohwa mumitambo yayo yese yayatamba neCameroon kinya nemiviri yakarohwa neZimbabwe. Mukuru weOrias Friends Club vaTendai Bans Jakata vanoti vari kufara zvikuru nepamira Zimbabwe apa.
Ruku fara chaizvo nekuti bhora iri tangataa nengo yakareba tinomboona bhora rakadaro especially Warriors anguisa 3 takapesera kuona nguva dzanapita ndlo.
VaJakata vanoti dai vari ivo vari kurairidza chikwata cheZimbabwe Warriors ichi vaichengeta vatambi vamwe chetewo pamitambo yasarai AFCON nechatevera ye-2026 World Cup.
Chatakutarisira hapa ndinofunga kuti ngavangofamba netimu yakadaro kuti ijele, vanofanira kufamba netimu iyoyo kusvika zvanaka apa. Handifunga kuti panoda edition. I think with that team tinokwanisa kusvika kuchi kumberi.
Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vakuda kwashe Garufu vanoti vari kufara nezvakaitwa nechikwata chenyika ichi.
Nekutamba kwakaita vakomana vemaWarriors takava nekufara kwanyanya chaizvo. Vakomana vakaratidza chido, vakaratidza kuti vakabatana pakuita zvinhu zvavo.
Asi vaRichard Marufu vanoti dai zvaiita vane masimba vagadzirisa kuti National Sports Stadium itambirwe nechikwata chenyika ichi zvekare.
Senyika tine mufaro mukuru chaizvo nemairirano nokutamba kwakaita chikwata chedu yeZimbabwe, asi tinozongotibata inzvimbo nenzira yekuva tiri kutambira zvatingatanzi kuzvitaura dai taikwanisa kunge tichiwana mukana wokuti pagame rasara racho neKenya iri rakwanisa kuwanikwa riri mukati menyika yedu.
Pari zvino Zimbabwe iri kushandisa Orlando Stadium muSouth Africa semucha wayo nekuti Zimbabwe haina nhandare dzakakodzera kutambirwa nhabvu nevekune dzimwe nyika sezvinodiwa neFIFA. Mutambo weZimbabwe AFCON unotevera uri kwomwedzi unouya muna mbudzi apo chikwata chenyika chiri kutamba neKenya muOrlando Stadium muSouth Africa. Zimbabwe yapedza makundano eAFCON 2025 iri kupinda makundano e-2026 World Cup apo ine mitambo neBenin, South Africa, Rwanda neNigeria. Zvikwata 24 kusanganisira Morocco zvichange zviri mumitambo yokupedzisira yeAFCON 2025 ichaitwa kuMorocco kwakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.